This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu nyamavhuvhu 5 2015. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare redzimhosva remuhwange rambomisa kutongwa kwenyaya yemurume anonzi akabatsira chizvikarwa chemuAmerica vaWalter Palmer kuuraya shumba inonzi yaive nemukurumbira mwedzi wapera. Mhuri dzinodarika zana dzinodzingwa mudzimba dzadzanga dzichigara pane mumwe mugodhi kumashonaland west. Chizvarwa cheZimbabwe chorima chibage chiri kufarirwa kuno kuAmerica nezvizvarwa zveZimbabwe nezvekune dzimwe nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare ramajistrate remuhwange rambomisa kutongwa kwenyaya yemurume anonzi akabatsira chizvarwa chemuAmerica vaWalter Palmer kuuraya shumba inonzi yaive nemukurumbira mwedzi wapera. Nyaya iyi yanga ichifanirwa kutanga kutongwa nhasi, asi gweta riri kumirira vaTheo Bronkhorst rakumbira kuti ripiwe nguva yekugadzirira nyaya iyi kuitira kuti rinyatsomirira nyaya iyi zvine mutsindo. Dare rabvuma kuti nyaya iyi itange kunzwikwa musi wa28 Gunyana. VaBronkhorst vanonzi ndivo vakabatsira vachiratidza mafambiro munzvimbo iyi kuna vaWalter Palmer, vanove chiremba wemazino anoshanda ari kuMinnesota, uyo ari kunzi akapfuura Cecil shumba yaive nemukurumbira zvisiri pamutemo kunze kweHwange National Park. Varume vaviri ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa. Hurumende yeZimbabwe inoti iri kuda kuti vaPalmer vauye kuzotongwa muZimbabwe. VaPalmer vanonzi havasi kuzivikanwa kwavari pane ino nguva. Kuurayiwa kweshumba iyi kuri kushorwa zvikuru pasi rose, zvikuru nenyika dzekumawirira. Svondo rino ndege nhatu dzemuAmerica dzinoti Delta Airlines, American Airlines neUnited Airlines dzinoti dzakati hadzichatakure zvinhu zvinobva pamhuka dzesango dzinenge dzavhimwa. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare edzimhosva, dare reConstitutional Court rarasa nyaya yevashandi vaviri vekambani yeZuva Petroleum, avo vanga vachipikisa mutongo wedare reSupreme Court uyo unopa makambani kudzinga vashandi basa chero nguva. Vachitura mutongo wavo, Justice Venanda Ziyambi vati mamaneja akadzingwa basa vaDon Nyamande navaKingston Donga vati vaviri ava havana kodzero dzekupikisa mutongo wedare reSupreme Court nekuti havana kusimudza nyaya dzekutyorwa kwekodzero dzavo dziri mubumbiro remitemo yenyika. Justice Ziyambi vati dare ravo reConstitutional Court rinotambira chete nyaya dzinoburitsa pachena kuti dare reSupreme Court rakatyora kodzero dzemunhu dziri mubumbiro remitemo, izvo zvatadza kuitwa nevaviri ava vaDonga navaNyamande.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Mhuri dzinosvika zana dzakaburitswa zvine chisimba mudzimba dzadzanga dzichigara pamugodhi wemwiriyo kumutora shanga mushure mekunge kambani iyi yatora danho rekudzinga vashandi. Munyika mose vashandi vanodarika zviuru gumi nezvisere vanga vachidzingwa mabasa mazuva mashoma apfuura. Vashandi ava vakamiswa basa asi vari kuti kambani haina kunge yavapa mihoro yemwedzi mitatu sezvakataurwa nemutongo weSupreme Court. Amai Jennifer Taibu mumwe avo vaigara pamugodhi uyu. Vanoti vanhu vari kushungurudzika zvikuru zvekuti vari kutarisira kuti musangano wePolitbureau yeZANU PF uri kuitwa nhasi uchabudawo nechisungo chinomisa makambani kudzinga vashandi mabasa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naSandra Nyaira weStudio 7.
Zviri kuitika ndezvekuti takabviswa mudzimba maloja nevamwewo vaishanda vakamiswa basa asi vasina kupuwa mari dzavo. Ndokubva tangodzingwa mudzimba nezuro tikanzotonzibudai tikarara panze nezuro. Saka tarara panze nezuro wacho vakatidzinga vakati muarea mavo havatedi kutoona 10 kilometers kubva mumiriro maini. Saka pane muovheti ari padhuze nesu anonzi Chikumba ndiye akatozoti nzirawo tsitsi ndobva atipawo pekuvaka dzimba dzedu padikidikiwo. Mumwe nemumwe wongovakawo wogara. Saka vamwe vane matendi vanokwanisa kuisa matendi vaisa vamwe havana. Ndo vakafananawo neniwo tiringoriwo panze. Hatizivi kuti tinowana tendi rini miti kuti itemwe hazvibvumirwe. Tombotanga tanombokumbira kutema miti kuti tivake. Saka tiringorara panze hamene kusvika rini.
Saka kampani iri kuti yakudzingirai chipa mutora shanga apa pamiriyo maina apa?
Chavatidzingira chochona handinyatsotiziva ini hapana kana chikonzero chacho. Ngoti hanzida kuisa vamwe vanhu mudzimba idzoko.
Asi mungati basa riri kufamba zvakanaka here? Goridhe riri kucherwa haro zvakanaka here zvekuti vangadaro vaine mari inokwanisa kunge ichikwanisa kubhadhara vashandi?
Mari yekukwanisa kubhadhara vashandi iripo. Nekuti vanoburitsa kana 9 kgs pawiki kana 8 kana 9. Umwe mugodhi wacho uchiburitsawo kana 2-3 kgs saka pawiki. Asi haritori ne 3 months asina kuhoresa vanhu.
Saka zvamabudiswa mudzimba imimi muri kufunga kuti muchaita sei? Pane kwamunokwanisa kuenda here kuti muone kwekugara?
Inini kana ndiri seni zvangu nevamwe vanhu vandinavo hatina inini handina kwandokwanisa kuenda handina kana mari.
Avanga vari amai Jennifer Taibu vachitaura vari parunare vari kumutora shanga naSandra Nyaira weStudio 7. Varimi vemudunhu iri vanonzi ndoo vazotanga kubatsira mhuri dzakadzingwa idzi kuti dziteme ugariri sezvo vanga vasina kumwe kwekuenda. Vakuru vekambani iyi havana kudayira nhare mbozha dzavo kumahofisi avo kuNewlands muHarare. Sandra Nyaira ataurawo nemumwe varimi vari kubatsira mhuri idzi vatarupira matiza avanoti vanhu vakabatwa zvisina kunaka.
Vanhu vangurutidzwa ende kwezvaaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia any ma exam. So it's a big problem to the community at large.
Tukunzwa kuti imimi yose vamwe varimi varimo mukati menharaunda muri kuedza kubatsira vanhu vadzingwa muri kuvabatsira sei?
Tikuvapa mapieces eflame kuti vadye dzimba dzavo nekuzvibatsirawo nepekurimawo then mavegetables mafarms tinovapa sezvo vanhu vasakada pekubata.
Kambani iyi mumaonero enyu imimi chanyanya kunetsa pachii?
I think it's political. It's too political because minister Bapa language or Zakataura company Nirana Chawiran. In the EO company, Zari Pazai, in a time to be with me, the work of the past 2 months, Marushanda, Alana Marie, Zakatisha, Ziva, Langua, EO, Matnava, employer, is Rasna Mass.
Maonero enyu munofungira kuti kambani yatorawo danho iri nekuti pane nyaya yekusupreme court iri kubvumidza makambani kunge ichibva yadzinga vanhu kuti pamwe ndozvavabva vatirega tibva tazviitawo nguva imwe chete iri kuitwa nevamwe?
Ya, vabva vatora data advantage. I think vatora data advantage. And I don't know this ruling yacho is it correct or it's not. Because vamwe vanhu even kane vamwe vaitoshanda kukambani yacho vangodzingwa mudzimba idzodzo dzishemwei ende vasava kupuhwa mabenefits avo.
Avanga vari mushina purazi vatarupira matiza vachitaura vari parunare kumutora shanga naSandra Nyara weStudio 7. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship chasvika kumagumo nhasi vechidiki vekuZimbabwe vatatu vachifara zvikuru mushure mekupiwa mari dzichavabatsira kukudza mabhizimusi avo. Vatatu ava vanoti vaAndrew Chikomba, vaFarai Chizengeni navakuda kwaShe Makuzva. Vakapiwa mari inosvika zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora nebazi reAmerica reAfrican Development Foundation. Vatatu ava ndevamwe makumi mana vemuAfrica vakapiwa mari yekusimudzira mabhizimusi avo uye vachadzokera kunyika dzavo dzakasiyana-siyana mangwana. Zvichakadaro, mutungamiri Nkomo weStudio 7 abata mutori wenhau anoshandira bepa nhau reHerald Rose Sachiti, anga ari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship uye anoti afara zvikuru neruzivo rwaavana kubva kuchirongwa ichi.
Vachida kuona magariro aiita vanhu ava. Saka ndinofunga kuti semunhu wechidiki muZimbabwe, tikakwanisa kuita izvi, tinokwanisa kusimudzira nyika yedu, pangava patourism, sezvavanhu vachiuya vachikwanisa kuona matangirwo akaita Zimbabwe. Tine nzvimbo dzedu dzinenge Great Zimbabwe. Ndinofunga kuti tinokwanisa kuisa even hari dzaishandiswa nevanhu vaigara imomo nguva iyoyo, vanhu vachinasoziva maitirwo aiitwa zvino. Ndakadzidzawo kuti sevanhu vechidiki tinokwanisa kuita mabhizinesi edu tichishandisawo maideas aveko mazuva ano, riya inova design thinking, yekuti unofanira kuziva zvinhu zvinodiwa nevanhu vari munharaunda yauri kuda kupa product iyoyo. Unofanisa kuziva zvinovanetsa munzvimbo iyoyo, kuitira kuti paunoenda nechirongwa chako chingava chekuda kupa mvura kune avo vari mumaNGO, unoziva kuti vanoda mvura kurefei, vari kuda mvura pauri kuvaisira here vanhukadzi, uri kuvaisira zvibhorani padhuze ivo vachida kuenda kunochera mvura kure kuitira kuti vawane nguva yekutaura pachavo.
Chekupedzisira, Rose, tokuona kuti pane vamwe venyu vakapuhwa magrants. Ungati izvi zvichavabatsira sei mumabhizinesi avo?
Ndinotarisira kuti vakakwanisa kuita iyo yatiri kutaura kuti design thinking yatakadzidziswa iyi, votarisa zvinobatsira kusimudzira mabhizinesi avo, uye vakashandawo nehurumende pane zvimwe zvirongwa zvavanenge vachida kuparura mumabhizinesi avo. Ndinofunga kuti vanowanawo support, ingava iyo mune mamwewo maloans, sezvo vataridza kuti vakavimbika kusvika pakuwana mari kunze kwenyika.
Mutori wenhau Rose Sachiti anga ari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, apa anga achitaura ari parunhare namutungamiri Nkomo weStudio 7 ari muno muWashington. Mumwe wevechidiki vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship for Young African Leaders, vaKelvin Mutize, vanoti ivo nevamwe vavo vaumba sangano reYali Creatives, iro rinobatanidza vechidiki vari munyika dzemuAfrica. VaMutize vanoti vakaita musangano neZuro nevamwe vavo, musangano uyu uri wekuziya kuti chirongwa ichi chichafamba sei kana vadzokera kunyika dzavo. Vanoti ivo nevamwe vavo neZuro Manheru vakanga vari muWashington DC paurongwa hwekuremekedza zvizvarwa zveZimbabwe nedzimwe nyika vanga vari pamusangano weYali. Mumwe muzvina bhizimusi wekuZimbabwe anoshandira ari muWashington vaAugustin Muhlanga, ava nekambani yeSwift and General Moving, ndo vakatsigira mabiko aya. Vachitaura pamabiko aya, vaMuhlanga vakati zvakakosha kuti zvizvarwa zveZimbabwe zviwanikwe zvichibatsira mumatunhu avanogara. VaMutize vanoti zvakaitwa navaMuhlanga zvakavabata uye vachaedzawo kuita izvi kana vachinge vadzokera kumusha. Marvelous Muhlanga, nyauye weStudio 7, aita hurukuro navaMutize pamusoro penyaya iyi.
Yali Creatives iboka revakomana nevasikana vanobva kubva munharaunda yeAfrica, munyika dzakasiyana-siyana dzemuAfrica. Vari kushanda mukunyura mabhuku, zvemutambo, zvinoiswa muterevhizheni, zvose vanova vari kusangana vachibatsirana mabasa, kubatsirana kuti zvavari kuita kwakasiyana-siyana, vange vaunganidze zvese zvavari kuita kuti vabuditse nyaya yakanaka kubva kuAfrica.
Munoona zvichizobatsira here pamunodzokera kuZimbabwe zvamadzidza ikokuno, uye zvese gungano reYali Creatives zvii zviri pamwoyo penyu zvamuri kuda kunopakurirawo vamwe kuZimbabwe?
zvataona kuno kuzvinhu zvakawanda zuva nezuva rataiva tiri kuno kuti aidzidza zvinhu zvakawanda tinoziva kuti patinodzokera kumba tine pfungwa dzadu dzinenge dzarodzwa taona zvinhu zvakazvatasinambobvira tasangana nazvo sezvo takudzokera kumba tarisiro yedu ndeyekuti taunobatsira kuti tidzidzise zvatakadzidza kunoko tipewo kune vamwe vose variko vari muMuharare varoda kudzidza tivabatsire kutidzidza zvatakadzidza from there tozotanga kutora zvese zvatadzidza zvese tichibatsirana kubudisa yamaproject anobatsira kuti zvese zvatiri kuita zvinge zvichibudirira mberi
ungati zvimhinga mpinyi zvamunosangana nazvo kuafrica ndezvipi zvaungade kuona zvichigadziriswa sevechidiki vari mumabhizimisi
chiri chatinoona information vanhu vakakwanisa kuwana information and access kuwana zvekushandisa anogadzira mafilimu ngaawane kompyuta yekushandisa anogadzira mhanzi ngaawane studio yekurekoda mhanzi yake awane munhu anomubatsira anokwanisa kwete kungoti munhu anongobva mustreet ongoti akutogadzira music ndozvatiri kuona kuti standard kana kuti mamiriro uremu hwezvinhu zvatiri kugadzira hazvinatsotikwetsere saka kuti tisimudze level yezvinhu zvacho tinofanira kunge tichitsvaga vanhu vanotibatsira vane ruzivo vakakwenenzverwa kuti vakwanise kuita basa iroro
vanga vari vakelvin mutize vanove mumwe vechidiki vari muchirongwa chemandela washington fellowship vanga vachitaura namavelas muhlanganyauye westudio 7 vari muwashington dc iye zvino tombonzwawo kubva kuna dr ivan mangava navakennedy masiye vamwe vamwe vanga vari muchirongwa ichochi
ndadzidza zvakawanda inini ndiri chiremba ndoshanda kuhoward hospital ndoshanda nevana vanorarama neutachiwana wehiv ndakakwanisa kudzidza kuti maorganization anonga achishanda asi asina chinangwa chekuunganidza tingati maprofits angararama sei sustainable they can be run takadzidza zvakawanda kubva kuma disability associations ari muNew York akaita selifestyles kuti vari kusustaina sei basa ravo ravanenge vachiita saka chikuru chandakadzidza ndechekuti tingaita sei kuti mabasa ema-non-profits arambe ari sustainable
ndingati ndadzidza zvakawanda sezvataura mukoma ivin kuti masangano anomirira kodzero dzevanhu aya anofanira kuva ne alife anofanira kuita breath and maissues esustainability and also ndakawana chance yekuti ndiendewo kuma masangano anoonawo kodzero dzevana aya maissues andoti kana tadzokera kuzimbabwe anoovercloudwa nemaissues akaita secivil and political rights anowanowe ariyo demonate muzimbabwe but pane kodzero dzevana maje dzinenge dziri kuramba dzichitsikirirwa because hapana attention yakanyawanda iriita muzimbabwe sa ndakakwanisa kuwanawo kuenda kumakodzero masangano ari kunewark and ndakakwanisa kuatachwa nemaloya makuru chaiwo emunewark anomirira kodzero dzevana ndakakwanisa futi kuenda kumajeri unoona kuti iyo system yavo yekumajeri inova inonetsawo futi kuzimbabwe kuti majeri avo anombovafambisa sei
manzwa kubva kuna Dr. Ivan Mangava pamwe navakennedy masiye vanga vari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa919 AM, pa4930 kana pa12080 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Chechi yeAnglican yagadza bhishopi wayo wekutanga muChina mumakore matatu. Izvi zvinoitika panguva iyo makristu emuChina ari kumbunyikidzwa. Bishop Joseph Zhang Yinlin vakapfekedzwa nguo dzavo zviri pamutemo nezuro muguta reHanan muchirongwa chakaonekwa nevatenderi chiuru nemazana mana. Mazana nemazana emapurisa akachengetedza kugadzwa kwaBishop Joseph kuitira kuti pasave nemhirizhonga. Ndege dzehondo dzemuAmerica kusanganisira madrones atanga kusvika pamuzinda wemauto kuchamembe kweTurkey. Izvi zvaburitswa negurukota rinoona nezvekunze kweTurkey vaMevlut Cavusoglu. Zvombo izvi ndezvekushandisa mukurwisa chikwata cheIslamic State munzvimbo iri muSyria kumucheto kweTurkey. Nhasi muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tine hurukuro nenyanzvi mune zvekurima vaPeter Mukudzavhu, avo vari kurima chibage vari mumusha weHagerstown mudunhu reMaryland muno muAmerica, vachitengesera zvizvarwa zveZimbabwe pamwe nevekune dzimwe nyika vanodawo chibage chakaita sechekumusha. VaMukudzavhu avo vave nemakore mashanu vachirima vanoti vakafunga kudyara chibage chakaita sechinorimwa kumusha mushure mekunge vatadza kuwirirana nechinorimwa muAmerica icho vanoti chinotapira zvakanyanya. Vanoti izvi zvakaita kuti vakumbire ndima kubva kune mumwe muzvinapurazi uyo akavapa maeka mashanu avari kurima pari zvino. Murimi uyu anovabatsirawo nezvinhu zvakaita semichina yekurimisa pamwe nekudirwa kwemishonga inodiwa. VaMukudzavhu vaishanda semurimisi vachiri kumusha uye sezita remazitateguru avo zvekukudza ivhu zviri muropa ravo, kunyange hazvo vaine rimwe basa rinovararamisa ivo nemhuri yavo. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro pebasa ravari kubata.
Ndiri munhu anga ari murimisi, ndashanda kuZimbabwe. Saka kana uri murimi unongozogara uri murimi. Pandakauya kuno handina kukwanisa kudya chibagwe chavanorima munomu. Madzadza chinotapira zvakanyanyisa. Sandakabva ndafungazvo chibage chokumusha. Ndikawana mumwe fama murimi ane munda wake wakakura, ndigara naye pasi ndikati anga ndidimburirawo here zvimaeka zvishomanene kuti ndidzvare chibagwe chatinodya kumusha. Saka takawirirana ndokumiramirawo kutsvaga mbesa yandaifungira kuti inogona kuita muno ichitengesiwa munomu. Saka ndopakatanga project yacho. Ndatova nemakore mashanu ndichizviita.
Asi zviri kukufambirai zvakanaka here? Ii business ramungati here riri kukufambirai?
Kufamba kwaro ndikasashungu mariri ndofunga ringafamba. Asi kuti zvinonguva zvinhu zvokutandarawo zvokungoti paweekend munhu angotandara. Hazvisi kuti ndingati ndinowana mari yakawanda mazviri. Aiwa, mhosva yacho pamwe iri kwandiri kuti handisi kupembedza chibage chacho kuvanhu vakawanda. Nzvimbo yedu ino yeDC kuna vanhu vanogaramo vanobva kuAfrica vakawanda. Vaidya chibage chatinorima vari kuAfrica, ndinofunga vari kutochitsvakawo vachichishayiwa. Hatisati angowana mukana wokutaura navo vakawanda vakwanise kutenga. Saka ndingati mhosva iri kwandiri.
Mune ndimo yakakura zvakadii pamuri kurima apa?
Ndine maeka mashomanene, ndine maeka mashanu. Muridzi wemunda uyu anoti kana ndichida maeka akawanda ndichikwanisa kumashandisa zvakanaka anongondipa. Saka kana ndichida 10 acres ndogona kungorima 10 acres. Asi kungoti sokutaura kwandaita ndinongorima padoko doko. Iyo maeka acho 5 iwayo handi kutombomarimiwo sezvangu nokuti handina maketi inokwanisa kutenga chibage che5 acres.
Mune vashandi here vamuinawo vanokubatsirai mumunda umu?
Urongo hwandinahwo nomuridzi wepurazi ndorokuti ane matrakta ake. Saka anondirimira, anondiisira mushonga wesora pakuzonokohwa. Ndopandinotsvaka vakomana anondibatsira kazhinji. Nguva inoi kunoku vakomana vezvikoro vanenge vari pazororo, saka vanenge vachidawo tumapisiwesi vanopota vachindibatsira.
Munobhadhara here purazi? Uye kana muchibhadhara muri kuzokwanisawo here kuwana cheuviri kubva muchibage ichocho?
Ndinomubhadhara kushandisa nzvimbo yake. Cheuviri chinowanikwa zvacho chishoma. Zvokutaura kwandaita dai ndandiri munhu angaita shungu dzakanyanyisa ndikakwanisa kutsvaka makastoma akawanda anobva kuAfrica, hazvaigona kufamba zvakanyanya. Asi sokutaura kwandaita kuti mazuva ano anenge anongovawo zvazvo zvokungotandara tandara.
Tine mumwe murimi ari kurima ari kuLondon uku. Tinonzwa kuti anoisawo zvirimwa zvake muzvitoro masupamaketi akasiyana siyana ikoko. Imi mune urongwawo here hwakadaro muno?
Ndazvifunga. Asi zvino ndofunga makore anotera zvatingangokwanisa kuita tasata zvifunga hedu kutagwara iroro asi ndofunga tikaramba tichirima marime atiri kuita tichiwana makastoma akawanda tingapedzisira taita kuisa muzvitoro zvandaitongofungira zvangu ndozvokuti makore anotevera tikakwanisa kuva tinorima nemurivo nechibage murivo wakafana nomboora repu zvimwe zvakadaro zvinozoita kuti vanhu vakwanise kuuya kupurazi kwacho vachizotenga kwete chibage chega asi nomurivo uri zvimwe zvakadaro
avanga vari chizvarwa chezimbabwe chiri kurima chibage muamerica vapita mukudzavhu vari parunare muhagerstown maryland kuno kuamerica muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 p.m. tiri kutarisa kudzingwa kuri kuitwa vashandi mabasa uye mutongo waturwa nedare reconstitutional court iro rarasa nyaya yakakwidzwa kudare iri nevaive vashandi vekambani yezuva petroleum kana muchida kupinda muchirongwa chedu titumirei matext message panhamba inoti 1202465 0318 muchitiudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigokufonerai yasvika nguva yatinoverenga tsambambozha dzenyu matext message mawhatsapp pamwe nemashoko amunotitumira pafacebook page yedu yevoa shona munyori wekutanga anoti ndapota verengai tsamba yangu ndifarewo chose kutanga ndinoti zviri sei jonga nablessing ndingafarawo mukandifarisira all level students dzeaccounting pamsu mozopedzisira nemhuri yose yekwamoyo kushurugwi kutongogara ndini Lawrence Moyo paMidlands State University. Mumwe anoti please werengaiwo tsamba yangu. Tinotenda vashamarari vese veStudio 7 nebasa ramunoita rekutipa nhau dzechokwadi. Mundikwazirowo mudhindo Eva, Brenda, Jonah pamwe naMessi. Ndini Jama kuchinoi. Mukoma Jonga basa sebasa munogona chose munotema musina divi ramakarerekera tibateiwo pamvuma munzwewo zviri kwedu zvakarongeka isu vezano PF munyori haana kutipa zita rake mumwe anoti maswera sei vashamarari mose ikoko ndikwazisireiwo Mr. Ndoda nemhuri yavo iri kuchipinge North ndini Gift Moyana aiva vateereri nguva yedu ndo yaita shanje asi tinokutendai mose netsamba dzamanyora tinoti rambai muchinyora uye kutishanyira pafacebook page yedu yevoa shona mubva matifarira tinotenda kambo kubva kuna mushakabvu choniso marairi tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvakare misoro yenhau dzanhasi dare remuhwange rambomisa kutongwa kwenyaya yemurume anonzi akabatsira chizvarwa chemuamerica wawalter palmer kuuraya shumba inonzi yaive nemukurumbira mhuri dzinodarika zana dzinodzingwa mudzimba dzadzanga dzichigara pane mumwe mugodhi kumashonaland west tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonika ine mufaro ndini jonga kandemiire ndiri muwashington dc ndokusiyai mina chris gande